Mbeho, this is Glenn Washington.
Glenn Washington.
G-Fing is in the mix right now.
Zimbabwe. Jamaica.
Ndanzwa izwi rako richibva shure kwangu Bawari zere vanhu zvimwe ndini ndaita manzwira Pavanhu vese vari muno Meso avo ese ari pauri Zvimwe mupfungwa dzavo